Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi chishanu gunyana 30, 2016. Mutungamiri wenyika wa Robert Mugabe vorega kuenda kumemberero zekuwa na kushitonga kwe Botswana mushure mekuuzwa kuti vachienda pamujigandigere ne mutungamiri wenyika iyi. Tine hurukuro na vatondera idombo avo vakambo sungwa ne mapurisa mushure mekuratidzira ku University of Zimbabwe apo mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vaipa vanhu zvitupa zvekupedza zvidzidzo kana kuti madegree. Mapurisa orambidza vakaremara kuratidzira kumasvingo. MDCT yoita membero yekutsvitsa makore gumi nemanomwe yaumbwa kuBulawayo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa kusvitsa makore gumi nemanomwe kwebato reMDCT raumbwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana woo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz. Musakanganwe kutifarira pa Facebook nekujinya pakanzi like pa page yedu ye VOA Shona.